Mamwe madzimai ari kufara nekuuya kwechirongwa ichi munharaunda yavo ari kumakonde mulinhu rematonaland west aya anoti pari zvino kuongororwa kwegomarara rechibereko uku kwave kuitwa pakiriniki yeumbowe iri pedyo navo zvichienzaniswa nakare pavaienda kunoongororwa kuchinhoi kunova kure uye kuchida mari yekufambisa kiriniki yeumbowe imwe yemakiriniki mazana maviri akaitwa nzvimbo dzokutorera zvinozovhenekwa pamunhukadzi kuti zviongororwe kuti ane gomarara here kana kuti kwete zvinonzi nechirungu masample amai Barbara matariranwa vekukaswa makare mudunhu diki remakonde vanoti vakaongororwa nekuti vari pachirongwa chekunwa mapiritsi ekudzikamisa ukasha hweHIV and AIDS sezvo zvichinzi vanhu vakadai vari panjodzi huru yekubatwa nechirwere chegomarara rechibereko
takaita kuti nditestwei nhayekuti ndiri pamushonga saka ndaakuzvifarira kuti ndize pandimire
mumwe mudzimai akaongororwa amai Jane Kavaya vanoti kuongororwa kwakanakira kuti munhu anoziva zvaari uye kana ane chirwere anokurumidza kurapwa tisati chakomba
zvakanakira kuti ukaziva kuti une chirwere unobva warapwa nguva iyoyo tisati chakura chirwe chai sati chaenderera mberi
asi mumwe mudzimai wechidiki amai Privilege masarakufa vekudoma avo vasati vaongororwa vanochirongwa ichi chakanaka asi hachisi kushambadzirwa zvakakwana kumaruva sezvo vakanonoka kuziva nezvacho
inini chakaita kuti handisati ndatestwa nokuti ndahandisati ndasati ndanzwa program
gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vakabvakachira kiriniki yeumbowe pamwe nevamwe vashandi veWHO vainge vabva kumuzinda wavo kuSwitzerland vanochirongwa ichi chiri kusangana nematambudziko akawanda anosanganisira kushomeka kwevanoongorora kufamba mitunhu yakareba kwemadzimai vachienda kumakiriniki kunoisa masambles uye kushomeka kwana utsanana wenzvimbo kana kuti village health workers
maona tichitaura nyaya yekuno kutine kushomeka kwevatinoti mavillage health workers nokuti vavo ndo vanogara pasi ndo vanotaura nevanhu
Dr. Mombeshora vanoti senzira yekuderedza mamwe ematambudziko aya vachaedza nepavanogona kuchengetedza vashandi mubazi rezveutano nekuvapa zvikwanisiro dzimba dzekugara pamwe nezvekufambisa kuti vasatize vachienda kunotsvaka mafuro manyoro
zvii zvatingaita kuti varambe varipo vasaenda saka tiri kutarisa nyaya dzekuti pekugara tovavakira pekugara pasiri pekuti ndepavo asi kuti ndepedu hurumende kana uchishanda muhurumende unogara ipapo pachena
asi nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti hurumende inofanirwa kuwedzera uwandu hwevashandi vezveutano vose zvikuru kumaruva uye vanofanirwa kupiwa mari dzinovakwanira kwete kupiwa mabhazi ekufambisa kana pekugara
hatigoni kuchengeta mahealthcare workers kwatingati kuretaina mahealthcare workers nokuvapa mabhazi kuti vauye kubasa vanhu vari kuda aliving wage munhu ngaapiwe mari yake oziva kuti anoita sei nayo yakakwana
vakafanobata chigaro chemukuru weWHO muzimbabwe Dr. Sara Wanyoike vanoti zimbabwe iri kuita basa guru munyaya dzekupedza chirwere chegomarara rechibereko asi vachichinofanirwa kusunga dzisimbe kuwana zvimwe zvikwanisiro uye kuwedzera vashandi veutano kumaruva bazi rezveutano rine chirongwa chekuongorora gomarara rechibereko kumadzimai ose ane makore ari pakati pemakore 15 kusvika pamakore 40 kana kuti 15 kusvika ku49 ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.